Hakuna chinonzi kana muna apara mosa kala utachikora mtemo hafaniri kusungwa nekuti tiri mu COVID. Tukuru wisa COVID, but corruption inosungirwa wanu wakaita sana Jacob Mafume wangu wali mea wema harara. Haite ndevi nekuda kukuti tiri mu COVID ka. Sala kana muna akapara mosa yake, akaita uore. Ngape dzirani nyaya dzake kuma kozi kwete kuda kuhanda kusiri kwechigungwe. Muna achita haa nekuti kune COVID atisaka fana kusungwa handiso. All criminals will be arrested according to the law. Angava mjournalist, kana uchinko wapara mosa, mbumbiro remtemo harina parino taura hilo kutikana tiri kurwisana nema disaster saye. Ngati sabata wanu wanenga waita mosa.